Nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau vaCharles Rukuni vanoti kunyange paine dzimwe mhando dzekufambisa nhau nemashoko dzakaita sematerevhizheni, redhiyo ndiyo iri kunyanya kushandiswa neveruzhinji.
Inini samaonero angu redhiyo is there to stay, particularly tichitarisa kuti more than 2/3 yevanhu vemuZimbabwe vanogara kumaruwa. Saka internet haife yakarova redhiyo. Hongu mumadhorobheni inga maredhiyo ingakundwa nokuti kuona vanhu vano matv, madstv, vane maindanet. But kana tichitaura sepopulation yeZimbabwe yose, redhiyo handioni ichikundwa.
Imwe nyanzvi munyaya dzekutapwa kwenhau, Dr. Wellington Kadzikwa, vanobvumirana navarukuni vachiti redhiyo yakakosha chose uye ndiyo inoshandiswa neveruzhinji pakuwana nhau.
Redhiyo inopinda pese pese, and masets eredhiyo, mishina yacho kana karedhiyo kacho zvakachipa kuti vanhu vange vainazvo. Mazuva ano kune mafoni, unongoteera redhiyo yako pai pafoni pako. Saka redhiyo yakakosha kuti inokumbidza kuti mashoko asvike, zvino vanhu vachitaura, vanhu vachinzwisisa zvebudiriro zvakasiyana siyana. Inopa mukana wakawanda kune munhu wese kuti anzwe nekuzwikwa.
Vagadzikwa vati zvinosuwisa kuti kunyange hurumende ichiziva kukosha kweredhiyo, hapana zvizhinji zvairi kuita kuvandudza mabasa ekutefenyura munyika pamwe nekuti matunhu ese munyika ave nenhepfenyuro. Nyanzvi munyaya dzekutepfenyura uye vakashanda kwenguva yakareba kuZimbabwe Broadcasting Corporation zvakare vari mukuru wenhepfenyuro yeVoice of the People vaJohn Masuku vaudza Studio 7 kuti kunyange hurumende ichiita sekuti inokoshesa mazuva akaita seWorld Radio Day, vanokatyamara kuti nyika haisati yave nenhepfenyuro dzakawanda zvikuru sei dzematunhu.
Kana vanhu vaine nhepfenyuro munharaunda yavo, vanokwanisa kutaudzana nezvakanangana nenharaunda. Ngatimbopai muenzaniso wecyclone Idai yakaitika kuChimanimani. Kwakamhanyirwa ikoko, vatapo venhau vakaenda mashure mwemwedzi yakati kuti ngave miviri havana kuzogarako. Asi dai kwanga kune nhepfenyuro yeko nanhasi uno, ungadai ichikurukura, ungadai ichibudisa mashoko akanangana nekuvakurudza nzvimbo yeChimanimani, nekuitira kuti kusazova nedambudziko rakaitika apo pakauya mashifashamu emvura.
Mutevedzeri wemutauri webato guru nopikisa munyika reMDC valokutamborinyoka vaudza Studio 7 kuti nepfenyuro idzi dzinotaura nhau dzakafanana uye dzakarerekera divi rimwe. Vati chinodiwa inepfenyuro dzinoburisa nhau nemashoko asina divi raakarerekera.
Saka nhasi tikangoti iWorld ZANUPF Radio Day kana muri muno muZimbabwe. Tiri kukundwa nenyika dzakafanana namaLaos dzine maradio stations akawanda chaizvo. Asi isusu kwaane makore 40 years taita independence, taita kuzvitonga kuzere, tongori nenhepfenyuro dzinongotaura nyaya yeZANUPF chete nenyaya dzavamunangagwa chete zuva nezuva.
Vatiwo nyaya yekusave nenhepfenyuro dzakasiyana ndiyo yapamukana kunhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo dzinotepfenyura dziri kunze kwenyika.
Chinofanira kuitika ndechekuti tofanira kuzwa kusununguka kuti tiri mukati menyika yedu yeZimbabwe. Asi vana Studio 7 vanototepfenyura vari kuAmerica, panzvimbo yekuti vatepfenyura vari muno muZimbabwe, kupa mwana weZimbabwe mukana wekuteerera zvakasiyana siyana. Zvototinzwisa tsitsi kuti mwana weZimbabwe anotepfenyura ari kuAmerica asi achitaura nyaya dzemuno muZimbabwe.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruanya vati kushayikwa kwenhepfenyuro dzine muono wakasiyana ndiko kwaunza nhepfenyuro dzakaita seStudio 7 idzo vanoti dzabatsira Zimbabwe zvakanyanya. Vati zvinosuwisa kuti hurumende inoramba yakasunga masaisai nekuti inoona sekuti redhiyo inoshandiswa zvematongerwo enyika.
Inyaya yekuti hatina development approach yekuti redhiyo inokwanisa kushandiswa for development, economic development, social development yenyika. Tinongoiona sekuti redhiyo inoshandiswa kuti tikurudzire zvematongerwo enyika. Saka ivo vane nyaya yekuti vanofanira kumonopolize redhiyo, nekuti vanhu vanoti pachirungu radio is the medium of the dumb. Unongoda nzeve dzako chete. Kana ichitaurwa nechinyanja, ichitaurwa neshona, ichitaurwa nendevele, kungonzwa. Saka munhu wese neredhiyo anokwanisa kunzwa.
VaMasuku vati nepfenyuro dzakaita seStudio 7 neVOP dzakakosha chose sezvo dzichisvika kunzvimbo dzisina masaisai enhepfenyuro dzemuno. Munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vaudza Studio 7 kuti bazi ravo rinokoshesa nyaya dzekutepfenyura uye rinoda kuti munhu wese munyika akwanise kunzwa nepfenyuro yaanoda. Vati pave nehwaro hwokuvandudza kutepfenyura uye munguva pfupi chaiyo Broadcasting Authority of Zimbabwe ichange yave kupa maresinisi kune fenyuro tsema tunu
vango mirira kuti vaise kubodi rawo ri approve bodi rakango approve call out yacho nemani ngacho zvatopera muchatoti ngatasa munyizwe muno oh here yeah, vaudo license total license saka hapasina drag zvounzi zviya zviyaka isusu vamwe tinoita zvatinoreva tinoreva zvatinoita
asi makore makumana Zimbabwe yawana kuzvitonga munyika mune nefenyuro dzisingadarike 15 uye zhinji dzacho ndedze makambani hurumende yakaita seZimbabwe Broadcasting Corporation neZim Papers kana vanhu vari mubato riri kutonga reZANU PF nyika dzakaita seZambia dzine nefenyuro dzinodarika 100 uye zhinji dzacho ndedze mumatunhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.